Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 25/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekushanda kwebudget ravo kana kuti midterm budget review. Nyanzvi dzozeya bhiri rekuwandudza mutemo wezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekupenengura bhajeti renyika nhasi. Vati vanotarisira kuti pane zvavakambotaura zvavakambotura muna mbudzi hurumende ichasara iine chikwereti chechikamu chinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.3% vachiyambirawo kuti nekuda kwenzara iriko zvinhu zvinogona kuenda kumawere. Asi vativo kuparurwa kwakaita mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG mumwedzi wakubvumbi wegore rino kwadzikamisa upfumi hwenyika. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vaNcube vati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion ZIG, asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion ZIG.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera nezvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2%, kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9%, sezvavaitarisira muna mbudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo. Vachitaurawo neStudio 7 panze pedare reparamende muzvinafundo Ncube vati vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yeZIG.
Tati isusu mataxis ari kubhadhwa nemakambani ngavabhadhelea at least half in ZIG. So ZIG yotenderera nditi kana munhu achida maservices from government futi ngaabhadhare futi ndeZIG.
VaNcube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yeZIG vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemaZIG kana kudarika, ukuwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika. Asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC, amai Linet Karenyikore, vati havaoni chakanaka chataurwa navaNcube chichabatsira veruzhinji.
Ngoma ndiyo ndiyo yekutambura kwevana vemuZimbabwe. Element yekushandisa futi US dollar ingoripo. Vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda iZIG. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vatiwo
kutaura kuno kwandukuta nemi reti zvezviri kumhanya rato kuma 25. So munhu ari kubata vanhu kumeso, munhu akoniwa, munhu atadza. Changa changa chifanira kungoita kungotaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza, ndava kumbodzokera kusitaneni kwandanga tiri dai masagova mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyanga.
Asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeZANUPF vaClemence Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube ekusimbisa mari yeZIG anoyemurika.
pazigi iri Reserve Bank pane zvakataura yokuti zigi redu rirambe richishanda pakutenga zigi redu rirambe richishanda panyaya yekuti tive nevalue asi panga changa chasara ndechekuti ngatiti veine yatinoti complementary measures ndo auya
mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vanqube vasiya mushandi ari pamene
nevashandi vazhinji vari kuora zigi ende zigi iroro radona so kana minister vachiti zigi riri kuramba rakasimba rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora maus dollar kureserve bank
sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvina bhizimusi receo africa round table vaoswald bina vaudzawo studio 7 kuti kusimbisa zig kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika
vanhu vemuzimbabwe vanotenga vanofanirwa kunge vachinge vaine mari yomuhomwe ndo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda
vanqube vatiwo mamwe mabasa akaita seekugadzira zvidhinha nekuchera zvibhorani achasiyirwa zvizvarwa zvezimbabwe mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuchina kunyanya muzvinafundo nqube vatiwo zimbabwe inechikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion zig zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seimf nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
dzimwe nyanzvi dzaungana nhasi mubulawayo pamusangano wekuzeya mutemo mutsva uri kuumbwa unotarisirwa kubata nyaya dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Change Management Bill kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 parutivi rwemusangano uyu mubulawayo nhasi mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvekushanduka kwekunze nezviwanikwa zvesango vawashington jakata vati zimbabwe isati yave nemutemo unobata kushanduka kwemamiriro ekunze vajakata vati kushanduka kwemamiriro ekunze idambudziko riri kuramba richikura richishungurudza pasi rose vatiwo zvakakosha kuti zimbabwe ive nemutemo unobata nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kuitira kuti izadzikise zvainotarisirwa kuita paurongwa United Nations Framework on Climate Change. Vazvakata vati kusave nemutemo wakaita seuyu kunogona kukonzeresa kuti nyika irasikirwe munyaya dzeupfumi sezvo nyika dzakadai semubatanidzwa weEuropean Union dzave nemitemo yakajeka inosanganisira iyo inoisa mitero yakakura pazvinhu zvinogadzirwa nedzimwe nyika kusingakosheswi nzira dzinoderedza kushanduka kwekunze
hatizivi zvinokwanisa kuitika zvinhu zvinobva kunyika ino zvinokwanisa kurambwa kune dzimwe nyika zvichinzi zvinhu izvi muri kuzvigadzira nemweya wakaita
mukuru wesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vamutuso liwayo vati South Africa yave nemutemo weClimate Change Management vakatiwo mutemo uri kuumbwa muZimbabwe unobatsirawo nyika kuti iwane mari pasi pezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoitwa pasi peUnited Nations zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze
zvinokwanisa kuita kuti Zimbabwe iwanewo kudyidzana nedzimwe nyika iwanewo kana mari inokwanisa kunge ichiwanikwa nekuti mune mainvestments anenge achikwanisa kuitwawo munyaya dzeclimate changes ingave nyaya the energy transition, dzingave nyaya dze water management, dzingave nyaya dze forest conservation and so forth. Saka mari dze climate change funding zvokwasa kuzobuda pakuti tineta tane mutemo wakadaro.
Vazhiwai vati hwaro hwemutemo uri kuumbwa hwakanaka asi vati zvakakosha kuti mutemo uyu ubudise pachena nyaya yekuti mapoka evanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakaremara vangabatsirika sei pasi pemutemo uyu. Izvi zvatsigirwa naTsepang Nare mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakare mara
hapana tachiri kuona inonzi inclusion yevanhu vakare mara tichinyanyotarisa nyaya dzine chekuita neutano
zvinafundo Granius Mavhondo vanove chipangamazano mune zveutano paNational University of Science and Technology vati chimwe chezvakanyanya kukosha muupenyu utano hwevanhu vakatiwo zvakakosha kuti mutemo uri kugadzirwa uyu uburise pachena kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringidza utano hwevanhu uyewo ujekese zvingaitwa kubatsira kugadzirisa izvi.
Quite a climate change impact. Pane nyaya dzepfungwa zvokuti munhu anenge awigwa nedrought anenge achifanira kuti awane support mupfungwa dzake first pasati paitwa chimwe chinhu. Nokuti munhu akagara abatwa mupfungwa dzake kuti handikwanisi kuita izvi. Mangwana chiro pakavuya chinhu chinenge chiri nyore sei hakwanisi kuti afambe achienda mberi.
Saka mumwe wechidiki vange vari pamusangano uyu Musindazwe Ndlovu uyo ane kambani inogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva kune zvinhu zvinenge zvaraswa audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mutemo uyu ukurudzire kusimudzirwa kwevechidiki vane mabhizimisi anobatsira kurwisa kushanduka kwekunze.
Zvinhu zvatinoshuvira isu senge mayouth, maentrepreneurs, kuti bili rinokurudzira vanhu neindustry. Maindustry vanhu iwe neni kuti tichinje nzira yatinotarisa nayo zveclimate change.
Tinotenda kudzanai mutori wenhau atumira nyaya iyi. Musangano mukuru weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuMunich, Germany, uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nemasere, uri kutarisirwa kupetwa mangwana. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo kambani yeGilead iri kuti Jackson rayo rekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV rinobayiwa kaviri pagore riri kushanda zvakanaka zvikuru kumadzimai. Sangano reJoint United Nations Program on HIV and AIDS rakazivisawo nezuro kuti vanhu mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million vairarama nechirwere cheHIV gore rapera. Pavanhu ava mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 million vakange vasiri kunwa mushonga. Mukuzeya nezvenyaya yemusangano mukuru uyu, Ivanza Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara.
Tinonoka kucha zvikuru nokuti musangano uyu wakaunganidza pamwe chete vatungamiriri, vashandi vezveutano, vanorwira kodzero dzevanhu uye vanhu vacho vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS, vachikurudzirana kubatana kutsvaga waro wenhaurirano nekupanana mazano anobatsira nemaitiro ekurwisa chirwere ichi cheHIV and AIDS.
Zvii zvikuru zvamunganongedzera zvinobatsirawo nyika yeZimbabwe pamusangano uyu?
Zimbabwe inogona kudzidza maitiro akanaka edzimwe nyika mukurapwa nekuchengetedzwa kweavo vane utachiona hweHIV and AIDS. Kupinda musangano uyu kunopa nhumwa dzemuZimbabwe mukana kuti dzitaurirane nenyanzvi dzepasi rose kusimudzira zvirongwa zvavo zvemunyika yedu yeZimbabwe maererano nechirwere ichi.
Tichitarisawo zviri kukurukurwa pamusangano uyu, mungachitiwo kudini tichitarisa kwabva vanhu nedenda iri kusvika parave nhasi?
Tichitarisa nhaurwa dziri kuitwa, takatarisa kubva pamazuva akatanga denda iri, tinoona kuti pane kufambira mberi kukuru kwakaitwa mukurapwa kwedenda iri vachishandisa maART. Mishonga iyi inonyatsotsvanyirira utachiona ichibatsira vanorarama neHIV kurarama upenyu hurefu uye une utano.
Kurudziro yenyu yoti kudini kune veruzhinji?
Mashoko angu kuruzhinji ndinoti dzidzai pachenyu maererano nechirwere ichi kuti chinotapurirwa sei, nzira dzekudzivira nadzo uye marapirwo angasarudzwa pakuva nechirwere ichi. Ivaiwo neruzivo rwakakwana kuziva nezveHIV kunogona kukubatsirai kubvisa ngano maererano nechirwere ichi, zvichiita kuti vanhu mukwanise kuita sarudzo dzine ruzivo nezveutano hwenyu pakuita maponde.
Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara, vari parunare kuMunich, Germany kwakare, naIvan Zininga weStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vataura kunyika yavo nezvedanho ravo rekuregedza kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino vakamirira bato remaDemocrats. Vatura mashoko aya vari muofisi ya mtungamiri wenyika ya Oval Office kumuzinda we White House muWashington DC. Va Biden vati pane nguva nenzvimbo yekuti pauye mazwi matsva, mazwi evechidiki vakaenderera mberi vachiti zvakanaka kuti utambidze mwenje kune mumwe. Va Biden vakatozivisa kuti varikurudzira kuti mutedzeri wavo amai Kamala Harris vamirire bato iri musarudzo. Asi amai Harris vanofanira kusarudzwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weDemocratic National Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi unouya. Vachitaura nezva amai Harris, ava Biden vati munhu anga achivatsigira zvakasimba, vakaenderera mberi vachiti vane rusivo rwakadzama uye munhu asingazungunutswe zviri nyore. Va Biden vati vanokoshesa zvikuru hofisi yavo asi vakati vanoda nyika yeAmerica zvakanyanya. Va Biden vatiwo vachashanda kuvandudza dare repamusorosoro reSupreme Court uye kutsvaga mushonga wekurapa chirwere chegomarara. Apo va Biden vanga vachitaura, va Trump vange vachita musangano wekutsvaga rutsigiro kuNorth Carolina. Va Trump vati va Biden vakabuda mudariro nekuti vakoniwa. Vatiwo ari kuvatsiva amai Kamala Harris haasi munhu wekuti angamisidzane naye nekuti avagone basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya nhasi aridza pfuti mudenga akakanda utsi unokatyidza mugwagwa uye kusunga vanhu vange vachiratidzira muguta guru reNairobi. Kunyangwe hurumende yakati haichavandudze mitero zvainzi zvaizoomesera veruzhinji, vanhu munyika iyi vari kuenderera mberi vachiratidzira. Apo musangano weSadaka uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uri kuswedera, hurumende iri kupomerwa mhosva yekuwedzerawo kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekurambidza misangano, kurova pamwe nekusunga vemasangano akazvimirira oga vemapato anopikisa nevadzidzi. Nezuro mapurisa akaparadza musangano wesangano revadzidzi reZinasu waiitirwa muHarare pamwe nekusunga vamwe vadzidzi. Nemuvhuro uno, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakange vayambira vana veZimbabwe kuti vasaite zvemusarinya vachida kukanganisa musangano weSADC uyu kana kusvibisa zita renyika. Vakatiwo vachabatwa vari kune rimwe divi remutemo vacharangwa zvakaomarara. Ukuo nengo dzebato rinopikisa dzeTRIPC makumi manomwe nesere dzichiri muusungwa kubva mwedzi wapera. Ko, mutemo unoti kudii panyaya dzekuratidzira? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo yeboka revechidiki reZANU-PF vaSnowball Tongogara uye nengo yeboka revechidiki reTRIPC vaSteven Chuma. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitika munyika izvi.
Tatingangotaura tiri kuonekwa nemunhu wose kusanganisira vari kuZANU-PF ndechekuti aita baba vane manyemwe, baba mandivonepo. Kuti vakabva kuti aiwa kune vari kushanya munyika mavo, voda kupedza dzinza rose vachiuraya, voda kupedza dzinza rose vachiri kumhauroyo. Asi kushanya tinoziva kuti itsika yedu yechivanhu, nyaya dzekushanyirana dzagara dziriko. Nyaya yeSADC, SADC yagara iriko kubva kare nakare, ende nyaya yechairmanship yeSADC haisiri wani, yagara inongochinzaniwana panyika dzemusouthern Africa dziri part of SADC. So zvinotishamisa nawo kuti aiwa hurumende yamunangabva yakuzodza mafuta enguruve kuvana veZimbabwe, nguruve yavasina kudya, vachivapomedzera mhosva yekuti vanga kuita mademonstrations. Asi tinoziva kunyange vakada kuita mademonstrations zviri pasi remurayo wenyika yeZimbabwe. Asi so far goposen hakuna vambotaura nyaya dzemademonstrations. Asi kuti hurumende inoziva kuti vasikuta zvakanaka munyika, saka naizvozvo vanotya kuti zvakashata zvavari kuita zvingaexposiwa.
Munoti vatongogara kuchema kuri kunzi kuri kuitwa nevana veZimbabwe uye kusunga kuri kuitwa vanhu pamberi pemusangano.
They are very alert kuti kune vanhu vari kuedza kuda kukanganisa musangano vachiri kuita muno Zimbabwe weSADC. Vakakangana navachimba vachishaya kuungana vachifurirana kuti tinoda kuprotesta, tinoda kuvharisa Zimbabwe, tinoda kuputsa midziyo nekuvaisa zvarise zviri kuukene. Asi ava security zveriyawe zvese zviri kurongwa vanenge vachiziva. Saka muchiona kuti ava vanosungwa zvinoreva kuti security inenge yaita pik information yekuti vari kuronga zvisina kurama, vari kuronga zvisina kunaka. Polisi haingosvike ichingosunga vanhu vari kuzviitisa zvavo mamitingi avo, asinei nekukonzera mhirishonga. Saka tinoti aiwa zviri kuitwa nepolisi dzakanaka chaizvo, because we want peace, we want order before and after that summit.
Vachuma, tiri kuona kuti vari kusungwa ava panzvimbo yekuti vange vachipiwa mukana wekuti vapinde mumadare vachitongwa kana kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vari kuramba vari muusungwa. Munoti
tataura kuti ihurumende inozviziva kuti haina kusarudzwa nevanhu, asi kuti ihurumende yozova kuti yakabirira sarudzo. Saka ndosaka muchiona kuti vari kutya vagari, vari kutya macitizens. Hapana yatingati pachirungu social contract kana kuti pachivanhu singawirirano, yekuti aiwa imi tisaka kusarudzwa. Nekuti kana vakasarudzwa nevanhu, hapana mhaka yekusa vanhu, hapana mhaka yekuvhunduka vanhu, hapana mhaka yekuwana yatingati false intelligence yavari kutaura kuti aiwa mapurisa anenge azviona. Vanhu vanogara vachitya zvizvarwa zveZimbabwe. Saka tinozviziva kuti havasi vakabvuma kushandisa mutemo unobvumira kuti umwe neumwe muZimbabwe anofanira kunge ane kodzero yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinokotaridza pachena kuti aiwa mamajors court ari captured.
Regai tiende kuna vatongogara. Vatongogara, munoti
kuti munhu ukapara mhosva ukangoenda kunobva kuge iri pako ipapo mutemo weiiati mhanopiwa chibatiso. Asi izvi zvinenge zvaongororwa nedare voona kuti vakakodzera here kupiwa bhel. Saka hazvinyore kuti munhu ukangopara mhosva unongosvika kumatare uchingoti ndipei bhel, ndipei bhel. Tare pane zvazinotarisa kuti munhu anokodzera here kana kuti haakodzere here kuti apiwe chibatiso. Saka izvozvo zviri mutemo wenyika izvozvo.
Vachuma, tiri kuona kuti veZANU PF vari kubvumidzwa kuungana vachiita misangano, asi vanopikisa kungoungana vari kubva vasungwa. Munoti
munyika munomu patova nemutemo dho usina kutsanangurwa, dho usina kunyorwa, asi patova nemutemo uri kushandiswa neZANU PF kuti aiwa kune mutemo weopposition, kune mutemo wevatsigiri veZANU PF, kwoita mutemo wejekerere. Saka naizvozvo tinoziva kuti aiwa vanhu veZANU PF ndovo vava kubvumira kuti vakada kuungana zvakava nenyayaeemo yatongoziva tose kuti aiwa bumbiro remutemo riri kuti aiwa munhu akaita pate matemo maviri akwana anoreva kuti vamunangagwa chinguva yavo yakwana. Asi vanhu veZANU PF vari kubvumirwa kuti aiwa itai mademonstration ichitigira zvinhu zviri unconstitutional. Saka ndianiko achakwanisa kuinfosa mutemo kana vanofanira kuinfosa mutemo variwo vari kutyora mutemo.
Vatongogara veZANU PF vari kunzi vari kubvumirwa kuungana asi vanopikisa vari kusungwa.
ZANU PF vanorespekta mutemo wenyika, vanoenda kuna vaplaya kupolisi vopiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo weopozisheni havata izvozvo. Saka kana usina kutedzera mutemo unongosungwa. Saka veopozisheni vanokurudzirwa kuti ngavaende vanoaplai kupolisi kuti vada kuti hama mitingi avo zvematongo enyika.
Vachuma, hanzi veZANU PF vanokumbira kumapurisa mvumo, imi vanopikisa munongoungana.
Uyu mukomana ndosaka atendava kumhanya, anoziva kuti ari kutaura manyepo.
Avo vanga vari nhengo yeboka revechidiki rebato Resistance Coalition for Change vaStephen Chuma. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeboka revechidiki reZANU PF vaSnowball Tongogara. Vaviri ava vanga vari muHarare, buhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, vaDonald Trump vebato remaRepublicans vatarisana nemunhu mutsva wekukwikwidzana naye, sezvo vaJoe Biden vebato remaDemocrats vakazivisa kuti havachakwikwidze. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naIvan Zininga weVOA Studio 7.
Vebato remaRepublicans kuWisconsin kwavakaita musangano wekusarudza achavatungamira musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Republican Convention, vakange vatoziva kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vakange vokurudzirwa nevakawanda kubuda mudariro vachinzi vakwegura. Saka pavakazivisa kuti havachakwikwidzi, vamwe vange vakatozvitarisira nekugadzirira. Vakabva vatotanga kuvashora mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vavhotere vaTrump.
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Ukange uchinetseka kuti seva Joe Biden vakatadza kugadzirisa dambudziko rekunopinda nevanhu kumaborder, ziva kuti hamai Harris vaishanda navo.
Kuzvishambadzira uku munongedzo wechamupidigori choitwa nemarepublicans kubva kuna vaBiden kuenda kuna amai Harris kuda kuvazora madhaka panyaya yekupinda muAmerica. Zvisiri pamutemo kuri kuitwa nevanhu vakawanda. Asi mukutanga kutsvaga rutsigiro semunhu achamirira bato remadhemocrats, kunyange vasati vasarudzwa nebato iri zviri pamutemo, amai Harris vakatorodza makano kupindura kushorwa kwavari kuitwa uku, vachiyeuchidza vavhoti basa vakabata vari muchuchisi uye gweta guru redunhu reCalifornia.
State of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ndave nenguva yakareba zvikuru ndichishanda kugadzirisa dambudziko iri. Muno asina hanya nekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika paBrookings Institution vaDarrell West vanoti amai Harris vari kupinda musarudzo yange yakatungamirwa kare navaTrump.
She will be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that
ndinoona vachikwikwidza vakasimba matunhu akaita sePennsylvania, Michigan, neWisconsin.
Kupinda kwemunhu mutsva mudariro achikwikwidzana navo kunorevawo kuti vanenge vomutsvagira zita rokumunyomba.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ndinomuti Kamala wekungoseka zvisina maturo. Makambomuona achiseka? Anoita seasina kukwana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Mina Bose anodzidzisa paHofstra University anoti maRepublicans ari kufunga kuti anokunda chero munhu asarudzwa kumiririra maDemocrats. Vati,
clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Zviri pachena kuti vaTrump nechikwata chavo vaifunga kuti zviri nyore kukunda mutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vane muonero mumwe chete pamutevedzeri wavo amai Harris.
Asi kubuda mudariro kwavaBiden kwave kureva kuti maRepublicans ave kufanira kuchinja kutsvaga rutsigiro kwavange vachiita.
Surge Ukraine after recast the whole thrust of their campaign was which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country.
Asi ndinoziva kuti vari kurodzera amai Harris mapfumo. Vachataura kuti vanobva kucalifornia uko kunongobvumidzwa kuitwa zvose zvose.
Mutevedzeri wavaTrump vaDJ Vance ndivo vari kutungamira urongwa hwekushora amai Harris navaBiden vachiti zvirongwa zvavo zvakakundikana.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris.
Nyika yedu yakaremedzwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu nemutungamiri wenyika asingakwanise kuita basa rake, uye zvose izvi zviri kukonzerwa naamai Kamala Harris nebato ravo remaDemocrats vaitinyepera kuti vaBiden vanokwanisa kutungamira.
Amai Harris vanoti vavhoti vane mukano wekusarudza pakati pemuono wavo newavaTrump pane remangwana renyika.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Tinoda here kugara munyika ine rusununguko, tsitsine ngoni, uye inotevedzera mitemo, kana kuti munyika isina kugadzikana, ine kutya neruvengo. Zvakanakira nguva ino ndezvekuti tine simba rekupindura mivhunzo iyi. Simba iri riri muvanhu.
Ongororo dzakaitwa kubva vaBiden zvavabuda mudariro dzinoratidza kuti amai Harris vari kuvhara mukaha mukuru wange uri pakati pavo navaTrump panyaya yekuti ndiani ane rutsigiro rwakakura. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News, maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7.
Aiwa tino tenda Ivanza vakateerera musakangano wechirongwa cheLife Talk apa tiri kupenengura zvanga zvichitaurwa navamutuli Ncube nezvekufamba kwebudget renyika. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamira Gibbs Dube munaudze isindebele.